mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rambomisa kutoreswa kwemhiko dzekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanira kutungamira MDCT Muzvare Tokozani Kube nevamwe vebato ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoramba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu 7915. Nezuro vanhu vanoita gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Umwe chete anonzi akadzoka kubva kuBotswana, umwe achinzi akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi mana nevashanu 45 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana 6440. Miko yekuva nhengo yedare reparamende kwevari kufanira kutungamirira MDCT Muzvare Tokozani Kube nevamwe bato ravo kwambomiswa nedare repamusoro redzimhosva reHigh Court zvichitevera kumhanara kudare iri kwakaitwa navaCharles Madiwa, avo vari kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nasachigaro wayo vakaita zvisiri pamutemo mukudoma vanhu vanotora zvinzvimbo zveavo vavakamboti vakasarudzwa nebato reMDC Alliance asi vakadzingwa nerimwe bato. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora nekuti nharembozha yavo yange isingadairwi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina chekuita nenyaya iyi asi vachiti vamadhiwa vane kodzero dzavo sechizvarwa cheZimbabwe.
Idzi ikodzero dzemuvhoti wese akavhota. Akafotera madhara akafotera nekuti vanhu vakaisa maobjections kuseki vachiramba kuitiro ivavo wekuisa vanhu veMDCT pamusoro pevanhu veMDC Alliance. Saka izvi ndo zvazoendeswa kumatare nekuti seki aina kuteerera zvido zvevanhu. Saka izvezvi tanzwa kuti vanhu vatoendesa kukoti nyaya vachitomisa kuswearing kana kupuwa basa zvepamutemo kwematsotsi ekubira maelections aya, matsotsi ekuda kupinda kuparamendi nekubekita.
Imini bato renyu reMDC Alliance rine chokuita here nenyaya iyi?
Rine chokuita chakawandisa kamunhu nekuti ndo rakatobirwaka majority ndo akatobirwa mavotes nemaseats parliament. Saka nechekuita chikuru nekuti vakabirwa zvese izvi ibato redu, vamasupporters vakavhota ndevebato redu, so bato redu remdc alliance ibato revanhu, vanhu vazhinji ndevemdc alliance. Saka bato redu rine chekuita chikuru nekuti ndo rakabirwa, ndo riri kuitwa zvese zvari kuitwa nezanu pf nana munzura wayo.
Saka tingati MDC Alliance ndio yaenda kudare rezimosha kumisa kutoreswa miko kwa amai Tokozani Kupe.
Uyu yai ivota. Atingati MDC Alliance kuti MDC Alliance iri sisise. Saka vota raenda iri member akazvimirira. Anenge aina akazvimirira asi asiti ini ndakavhotera iri bato. Murukuona mai arikutaura bato rakavhotera, arikutaura bato raarikuda, arikutaura bato rinofanira kunge riri muparamendi. Ndozviri kutaura vhota. Ivhota rakavhotera MDC Alliance. Ndosaka tiri kuti MDC Alliance iripo nekuti munhu uyu arikutaura kuti handina kuvhotera vanhu vamuri kuisa.
Pari zvino munoziva here kuti vabudirira kumiswa kutoreswa mhiko kwaamai Kupe?
Pari zvino zvangu handingatauri zvakawanda pamusoro pazvo senyaya inenge iri kumatare. Tinenge tichimirira kuti matare ataure zvanofanira kuti ataure. Isu tozotaurawo pamusoro penyaya yacho kana ichinge yapera kuisika kumatare.
Ine nyaya yatingada kunzwisisa inyaya yemazita ebato renyu, nekuti pane nyaya yekuti MDCT iri kuti MDC Alliance EMDCT. Mungatitaurirawo kuti nyaya yemazita iyi yakamira sei?
Nyaya yezita yemazita ebato zvinhu zviri pachena. Isu tiri MDC Alliance. MDC Alliance ndiro bato rakaenda kumaelections 2018 rikahwina 2.6 million President Tsamisa nema MPs nema Kansas. MDC Alliance ndo bato riri kucontrola 28 local authorities kumatowns kwese ne 3 maruro. Saka ndo bato rine macouncillors nema mayors ari kudzingwa nebato risiro remdct.
Vanotaurira amai Tokozani Kupe vakalipani Fugeni vataura kustudio 7 kuti vanhu vakakunda kubad bridge nekugwanda nderebato reMDCT.
Pane vakaona Kupi yePugeni vabato achivati ndeMDCT. Vanhu havatsetsika kuti vana kanzira vatotsetsa. Vanhu vanovhoterwa kutonzi wabirana bato rako woto voterwa kubato rako iroro. Vana Pugeni vacho nanatoko vanenge vakawane vanhu vacho. Kusiya kuti kana munhu apanduka, ende isusu hakuna munhu akapanduka kuwana gwanda.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti varayiridzi vakabatana panyaya yekuti mihoro yavo pamwe chete nemashandiro avo zvigadziriswe nekukurumidza kuti vana vadzokere kuchikoro vakasununguka. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vati varayiridzi vanotenda zvikuru rutsigiro rwavari kupiwa nevabereki, vachiti hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu nekuti ndiyo yega ingaita izvi. VaMasaraure varamba mashoko ekuti varayiridzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita.
Kwete 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 kwete, hatisi kuramwa mabasa, asi tikuramba kuitiswa, tikuramba kushandiswa, tikuramba kumbunyikidzwa, tikuramba unhapwa hwekushandiswa tisingabhadharwe, ende ticharamba tichiramba unhapwa ihwohwo kusvika vanhu vari kutiita nhapwa varega unhu ihwohwo. Hatina dambudziko nehurumende, asi tinoda kuti tibhadhare mari inokwana.
VaMasaraure, vamwe vave kuti mayo kukanganisa zvedzidzo uye upenyu hwevana vechikoro, munotii kwavari?
Zvatiri kuita zvose izvi hazikanganise vana vechikoro. Hatisisi kukanganisa upenyu hwevana vechikoro. Upenyu hwevana vechikoro huri kukanganiswa nevanhu vari kutiita unhapwa. Basa rekuitisa kuti vana vadzidze ndere hurumende, harisire maticha. Maticha avatumwa vanoti kana vafadzwa neuyo akava employer anotora text kubva kuvabereki vevana ivavo. Vanotumwa vakafara vodzidzisa vana, vana vodzidza vowana dzidzo vachifara. Saka hurumende ndiyo inofanira kuita chimbidzika kuti ibatsiridze upenyu hwevana, kwete kuti varayiridzi. Vane upenyu hwevana vavo vari pamarumauna zombe vazvichibatanidza upenyu hwevana venyika yese.
Vabereki vanokutsigira here mukurwisana kwenyu nehurumende?
Kwatiri kuenda kumberi uku tinoona kuti vabereki vavanzwisisa section 75 yebumbiro remutemo. Kodzero yekuwanikwa kwedzidzo ndiye hurumende kwete mwana kwete murayiridzi. Saka tinofara kuti vari kudzira ona, tinofara kuti taakuita maparents teacher association, tinofara kuti taakuita chisuko chimwe kuti hurumende ngaiite kuti vana vadzidze, hurumende ngaibhadhare maticha, hurumende ngaise mateaching material, hurumende ngaise malearning material, hurumende ngaise masafety measures yekuti muzvikoro mudzidziswe.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti hurumende inofanira kusimbaradza mabasa ekubatsira vanhu sezvo vakawanda vachada rubatsiro mushure mokuhwirwa nedambudziko reCOVID-19. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Program chavakaparura makore maviri apfuura chiri kupera muna zvita, chapa kuti hurumende isare iine mari yekugadzira zvivakwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Gore rino rakatonyanya kuomesesa nedambudziko rakatarisana narwo nepasi rese reCOVID-19. Zimbabwe COVID-19 yakanyatikanganisa nenyaya yekuti hatina masocial protection, hatina masocial safety nets akakwana. Saka maonero angu tinofanira kunge tichiisa mari kumasectors akaita sana public health, masectors akaita sana water and sanitation, masectors ano affecta well-being, ano affecta welfare yevanhu. Saka ndo maonero angu kuti dambudziko riripo nderekuti vanhu havasi kuenjoya surplus nenyaya yekuti zvinhu zviri kuvaomera takatarisana ugaro hwavo, mararamiro avanoita pazuva regaridha.
Asika takanzwa vanwe vachiti chirongwa chavo cheTransitional Stabilization Program chabatsira mukumutsiridza upfumi.
Transitional Stabilization Program yanga ine madonzo akati wandei. Donzo rekutanga raive rekuti economy yedu inge ichikwirira pagore neabout 9% between 2018 and 2021. Yaivawo nedonzo rekuderedza mitengo yezvinhu yatingati pachirungu inflation. Yaivawo nedonzo rekupedza fiscal deficit ne current account deficit. Saka pamadonzo andataura aya, madonzo maviri ekutanga ano egrowth neinflation haana kukwanisa kuzadzikiswa. But hurumende yakakwanisa kuzadzikisa donzo rekupedza fiscal current account deficit. Makaona gore rapera takaitorekoda fiscal surplus, budget surplus, zviro kuti marevenue edu anga akawanda kupfuura maexpenditure edu senyika. Asiwo izvi, maonero edu zvakanyanya kukonzereswa nenyaya yekuti hurumende yakaunza yakauya ne 2% tax, yakawedzera matax. Uye hurumende zvakare takaona ichideredza ma expenditures especially anobata ma sectors akaita sana public health, wana food and sanitation, wana social protection. Zvazviri murongo hurumende hwainzi austerity.
Izvi zvinorevei mungatsanangure here zveausterity?
Austerity zvinongoreva kuti kukata ma expenditures uye muchikwidza ma tax. Saka ndo zvakaitika izvozvo. Ndosaka muri kuona kuti masocial sectors edu ari kuomerwa zvakanyanyisisa nenyaya iyo yekuti hurumende yanga isiri kuisa mari yakakwana kunana public health, kunana water and sanitation. Ndosaka muri kuona kuti even mapoverty rates edu senyika akatakura.
Munga pao mwenza nisiri papu.
Makawana ma statistics ya World Bank atora watu wanawari in extreme poverty wakato wanda wakato kuilira especially pakati pa 2018 na 2019 wetu tutasara watu gure rinu ilo wachato pezende ya wanawari mpoverty ichato kuiroja kanyanyi sisa
nyaji mwenye ajeze ufumi wachishanda nesangano re labor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara Vange vari parunare muharare na Blessing Zulu West Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Lawayo 24 News ine nyaya pamusoro pekumbomiswa nedare redzimosva repamusoro rekutoreswa mhiko yekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanotungamira MDCT muzvare tokozani kupe nevamwe vabata ravo. Kroniko rinoti dambudziko remvura muguta reBulawayo richanyanya kukura sezvo kanzuro yeguta iri ichingokwanisa kuendesa mvura kunzvimbo mbiri dzinogara vanhu asi dzimwe zana dzichishaya. Herald rinoti kutsvaka kana kuedza kubudisa mitumbu yevanhu vashanu vakawirwa nemugodhi panzvimbo yeTusk Mining Syndicate kuChegutu mazuva makumi matatu apfuura kwambomiswa zvichitiwa kuti pangazosva vamwe vari kuedza kubatsira. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madive Studio 7 haindi right singaiti. Ndoti rambai makadaro basa remunoita munoita basa guru rokutipa news. Aiwa ndoti rambai makadaro mara kutungamirirei nekuti everyday tinoteerera news dzenyu tichinzwa zvamunotaura zvinhu zvechokwadi.
Mamuka sei vateereri vese Studio 7. Ndongodo kutaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa makanzu veNDC Alliance neMGCT yavatoko ZANPF. Toona sekuti ZANPF yakaisa ruoko nekuti ZANPF yakadyiwa mumaelections nemakanzura emumaguta. Iyo yakangohwina makanzura ekumaruzevha chete. Saka yakatoona kutoti kuti ikwanise kukondorora maguta inofanira kudzinga makanzura eMGC ari mumaguta yozoisa makanzura ayo iyo ainoda iyo. Takazoona ini pakanzina vachiwenga kuchakwanise kuitwa maelections gore rino. Pano kuzviitira chete kuti pachaita nguva refu musina makanzura mumaguta vozoti ivo vaakusanisa komisheni kana kuti vaakusanisa makanzura anokwanisa kusanotonga mumaguta. Ndatenda tiri kutaura kuti tiri kucape town south africa.
Mangwana nakanaka namukoma Majonga kandemiri pazenzi namukoma Blessing pastudio 7 54 ndopanoratidza kuti anakupe zvinhu zvavanoita hazvina musoro hazvina kana nonsense zvimwe zvavanoita hazvina kana musoro. Vanga pane maviolation vanga pane vanhu vari kusarudza MDC Alliance kuti ndo vanenge vawina apo vanenge vadyiwa. Hakuna kuvari kuzoenda nakupe namunzura hakuna. Hakuna kana anotombovavhotera kana kana anotombovafarira futi hakuna kuti vose vari kushandiswa nezanupf. Hapana mwana wezimbabwe asikazivi kuti vari kushandiswa nezanupf. Saka hakuna azombofa akamira kusaidi ravo. Zanupf ndo yauparadza nyika ndo yauraya nyika. Tunai zanupf yaita zvinhu zvakanaka zvekubata vana vezimbabwe zvakanaka nyika yakagadzirwa zvakanaka. Aizo taadzimwe dzenguva tingakwanisa kuenda saidi rekuri kunotongwa zvakanaka. Saka tinoziva zanupf ndo vauraya zimbabwe ndo vakondoka zimbabwe ichide pairi mumadhaka zanupf. Zanupf yakatora nyika nyika yakanaka zvakanaka gaba angaparadza nyika ingasara namunangagwa angaiparadzazvo. Saka hapana zvavanomboita hapana chavanohwina. Tisori pamberi na president wedu Nelson Chamisa pamberi neMDC Alliance tinosvika tinokunda tinozara tiri kuvhusa nemhonda saa tinokunda. Ndatenda kwamushamari ndini pita ndiri kuno kupitoria kusouth africa. Ndatenda
mazera sei vateereri vestudio 7. Chandoda kuziva ndechekuti murume anonzi Tarumbira uyu anotaura sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuZimbabwe. Mataurira ake anoita sekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kuZimbabwe. Handizivi kuti iye anodei kuNorth America uko, anodei ikoko. Ngadzoke, ngadzoke kuZimbabwe. Anotaura zvinhu zvake ari kuZimbabwe, vanhu vachitambura matamburiro avari kuita kuZimbabwe. Ngadzoke ikoko. Abve kuNorth America, vanhu vari kurara vasina kudya kuZimbabwe, vanhu vari kurara nenzara kuZimbabwe, mhuri dziri kurara nenzara kuZimbabwe. Iye achitaura tsvina dzake ari kuNorth America. Ngaabve ikoko adzoke kuZimbabwe agozvionera nemadziso. Sei vanhu vachida kutaura zvinhu zvakaora ivo vari kure kure? Akabvirei kuZimbabwe? Ngaadzoke kuZimbabwe aone matamburiro ari kuita vanhu. Ndapota murume ngaabate muromo wake arege kutaura zvinhu zvisina basa. Vanhu vari kuda kugadzirisa nyika, iye ari kutaura zvinhu zvisina nemusoro wese ari kuNorth America. Ngaabve ikoko.
Pamusoro ivatereri navashamarira vestudio 7. Zvinotaurwa zvinotaurwa asi vatereri vanoteerera. Unoziva zvakaoma semunhu anoziva munangagwa. Kuoma zvekuoma zvia kuti munhu akaita samunangagwa mutungamiriri wenyika achiti munyika hamuna kuoma, ivo vanhu vachitambura zvakadaro. Apa unoona manje nechirwere chiriko checovid-19 vari kumanikidza kuvhura zvikoro. Vana vanosangana vanobva kudzimba dzakasiyana-siyana dzine urwere hwakasiyana-siyana, nevanhu vakuru vanobva kwakasiyana-siyana vachisangana navana. Zvochizodini kana vana kubva kuchikoro vachienda kumba kunosangana navakuru? Hatichazivi kuti vana ane dambudziko ndeupi, asina dambudziko ndeupi. Dai vambomira kuvhura zvikoro, kumanya hakusi kwokusvika, nokuti vachaisa vana upenyu hwavo pariski nekuda kumhanyira kuvhura zvikoro, nekuda kuti tiwane mari munyika, school fees, vana vabhadhare maschool fees. Asi vana vachizowana vasina benefit yavanozowana, vachizowana malosses eupenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutarisirwa nhasi manheru kutatsurana nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga. Urongwa uhu hunotevera dibheti rekutanga zvanga rapera pakati pomiriri weRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Gakava pakati pavaTrump navaBiden rakashoropodzwa nevakawanda vachiti vaviri ava vakange vasingapane mukana wekutaura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vatamburai gwekwerere vanoti vakatarisira dibheti iri zvakanyanya kuti vanzwe pfungwa dzevaviri ava.
Vajonga dibheti iri ine maonero angu rakatarisirwa zvikuru nenyika yose uye nepasi rose. Mukatarisa kuti dibheti rakaitwa pakati pavaTrump navaBiden harina kuzoburitsa nyaya chaidzo chaidzo dzinova dzinoitirwa madebates. Donzo remadebates rinenge riri rekuti kuitira kuti tigozoziva kuti tinosarudza bato ripi zvichiteerana nezvavari kutaura, zvirongwa zvavo zvavanoti vachatiitira kana kuti zvavanenge vachiratidza kuti ndo zvavakaita. Izvo zvinova zvinozotibetsera uye zvinobetsera vanovhota kuti vachisarudza. Gakava rakaitwa debate rekupedzisira pakati pavaBiden navaTrump hadzina kuzobuda nyaya idzodzi kuti zveRepublican Party yakamirira zvipi, Democratic Party iri kuda kuzoita zvipi. hazvina kuzonyatso kubuda saka pangakava riri kuuya here ma vice president tiri kutarisira chaizvo kuti tichinyatso kunzwa zvinangwa nemadonzo uyezve kuti chii chichaita kuti vanhu vasarudze ripi bato vanhu vasarudze upi mutungamiri pamapato iwayo ari mairi
muri kuti imi muri kutarisira kuti pachave nemusiyano pakati pegakava ravatrump navabiden zvii zvamungati zvichanyanyosiyana
hongu vachiunga tinotarisira chose kuti pachava nemusiyano pamaitirwo edibeti pakati pavamike pence namaikamala harris kune maitirwo akaitwa dibeti pakati pavatrump navabiden tose takaona tose maitiro azvaiitika kuti munhu waiti achitaura mumwe wotaura pakagumawo paakukandwa mashoko makuru makukutu ekutukana pakati pevanhu vakuru kudero zvinova zvinhu zvatisingatarisiri panoitika dibeti pakati pevanhu vakuru vakadero uyezve zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti vanhu vazhinji vave nekushora kwemaitiro evanhu vakuru padibeti iri saka tiri kutarisira chose kuti izvo zvinhu zvakadaro hazvisi kuzoitika
tiri kuona kuti dibeti iri riri kuuya munguva iyo mutungamiri wenyika vadonald trump vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 zvinosiya papiwo gakava riri kuitwa nhasi iri
vajonga nyaya yecoronavirus ndo imwe nyaya iri pamusorosoro pemadhemokrasi kana vachitaura nezvenyaya dzemaitiro avatrump inyaya yavari kutarisa chose kuti vangashandise kuti ivo vaone vanovatsigira vachitaridza kuti vari kushora maitirwo akaitwa navatrump maitiro avakaita apo pakawirwa pasi rose nechirwere checoronavirus saka inyaya yatinotarisira chose kuti tichanzwa kuti ichabudiswa sei namaikamala harris uyezve tinotarisira chose kuti tichinzwisisawo kuti izvo vamike pence vachaitsanangura sei nyaya iyi nekuti semataro ratangoita kuti nyaya idzi dzaifanira kunge dzakanyatsokubuda dzichiongororwa zvakadzama dzichiendwa pasi nadzo hazvina kuzoitika izvozvo saka iko zvino maikamala harris navamike pence vatova ivo ndivo vaakumirira mapato avo vachizokuisa nyaya chaizvo nemazvo saka tose takateerera tinenge tichida kuzvizonyatsonzwa kuti izvo iyi nyaya iyi iri kuzofambiswa sei uyezve vari kuti marepublicans vari kuti vemadhemokrats
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vatamburai gwekwerere vari parunhare munew york muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 Masangani je James Chimombe nekambo kake kakamboita mukurumbira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dare rehigh court rambomisa kutoreswa kwemhiko dzekuve nhengo dzeparamende kwevari kufanira kutungamirira MDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vebato ravo
rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoramba mashoko ekuti varairidzi vari kukanganisa upenyu hwevana vechikoro nekuramwa mabasa kwavari kuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.